isusu sebato re-NC tinofungidzira kuti kumiswa kwema-by-elections kwakanaka pakuti nyika inofanirwa kutanga yanyatsokuona kuti takwanisa here kunge tabva padambudziko rechirwere chiriko checovid uye kuti ma-by-elections aya anofanirwa kuzikanwa futi kuti apuwe madates anenge ari kumberi aanokwanisa kuzenge achiitwa hapafani kugara pasina madates anenge aripo nekuti kunyange tiri mudambudziko redenda hatizodi kuti tingozomuka tichitonzwa kuti ma-by-elections wayo atovako next week kana kuti atovapo pamavhiki 2 anenge achiteera pandawo kugadzirira kuti vanenge vari makandidates vange vachikambena uye kuti sebato remapato akafanana needu re-NCA tichiri mapato madiki zvokuti tichida nguva yakawandawo yekuti tinge tichigadzirira sarudzo idzi.
Kandai renyu tinzwe vasachwai.
Dambudziko guru rataita munyika yedu yeZimbabwe inyaya yekutonga nechitororo. Saka munhu anongomuka kumba kwake ubva atouya kutaura kupa a national pronouncement yekuti akusisa ma-by-elections. Mutemo ma-elections, ma-elections anotungamirirwa kana kuti anoitiswa nebazi rakazvimiririra rakaiswa neconstitution yenyika kana kuti bumbiro remutemo rinobazi reZEC. VEZEC vakaita zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti ma-elections aitwe nenguva sezvinotaura mutemo. Tinozviziva tiri panguva yeCovid pane mirayiro kana zviga zvinofanira kuzviteedzerwe kana muchiita maelections kana muchiita zvakasiyana siyana nguva yeCovid. Tine nyika dzakawanda dzakaita maelections kusanganisa yedu yepadhuze Malawi vakaita maelections panguva iyo chirwere cheCovid chiri kupisa pisa asi vakakwanisa kuita maelections. Hatina kana kunzwa dambudziko re-outbreak kana kupararira zvakanyanya kwechirwere ichocho. Saka isu kuita uku kunoratidza kutya. ZANU-PF ine muchikutyi unotyisa, vari pakutya kuvhunduka. Havadi kunzwa chinonzi MDC Alliance, havadi kunzwa chinonzi President Nelson Chamisa, nekuti kana vatonzwa zvakadaro vanoziva kuti vanhu vese nyika yese inenge yadeera. Saka vanovhunduka kuti kuenda kumaelections kuzvisasika kuzvipaika. Tofanira kunge tichiteedzera zviri muconstitution kuti zvii zvinofanira kunge zvichiitika nguva kana ichinge yarebesa yekuti maelections anofanira kunge aitika. Zvinofanira kunge zvichidaro nekuti vatungamiriri vanobva kuvanhu, simba rinobva kuvanhu, ende vanhu vanokwanisa kuita izvi mushure mekunge vavhota. Saka maelections kana kuti sarudzo kana ma-by-elections anofanira kuitika nechimbi chimbi, anofanira kunge aitwa kugore rinosati rapera. Ndo zvinofanira kunge zviripo vanhu vakwanise kusarudza vatungamirira vanovatungamirira, nekuti kuvezve kuparamendi hapana chiri kufamba. Tiri kunzwa kuti vana mutuli nyuve vari kungotora mari yezvikwereti yenyika vakadzinga ma-MPs MDC Alliance kuparamendi kuti vaite misikanzwa dzakadaro, vaite musarinya yakadaro, zvinhu zvisingafanira kunge zviitika. Saka toda kuti ma-MPs edu anga ari muparamendi
vachi vasapindura itinzi kuhanzi sarudzo hadzisi kuitira nekuti ZANU-PF yaita muchikutyu nekutya MDC Alliance.
Sarudzo dzema-by-elections kana dzichiitwa dzinenge dziri sarudzo dzenyika yese, hadzisi sarudzo dzinonzi kwainzi ndedze ZANU-PF kana ndedze MDC Alliance sematauro acho avasachwayo. Tikati isusu ma-by-elections anofanirwa kungoitwa chete nekuti ivo bato ravo rofungidzira kuti zvinofanirwa kutoitwa gore rino. Tinenge takanganisa sematauro andamboita kuti chakakosha ndechekuti tione kuti nyika yese iri safe. Tingange tisingatauri chokwadi tikati kwanzi kana ma-by-elections asiri kuitwa kumaconstituency kune kunofanirwa kunge kuchiitwa ma-by-elections kana kumacouncils kumawards kunofanirwa kuitwa ma-by-elections, toti pane chakawanda chatingati kwanzi pane chakanyanya chiri kuruza vana veZimbabwe. Kunenge kusiri kutaura chokwadi ikoko. Kuparliament kwagara izvezvi chero ma-by-elections akaitwa bato rasachwairo rikawina ese zvagara bato ririko rine majority kuparliament reZANU-PF. Saka kunenge kuri kusataura chokwadi kuti kwanzi kana iwo ma-by-elections akaitwa ndiwo achazokonzeresa kuti kuparliament ikoko kunge kuchizotaurwa nyaya dzingaita kuti mapotenzi anenge achiwa neZANU-PF asaitika. Kuparliament kwagara kutori nedambudziko rokuti pasina ma-by-elections ariko, tinoona kuti dare reparliament riripo izvezvi iri ma-MP ariko, more than half yema-MP ariko haasati ataura anything. kutongo taura au kuri contribution parliament wasata taura anything and there is no sangansira ma MP ne opposition ne MDC so zvekuti kwanzi ma sarudzo dzitike inyaya yekuda kuti kuda kuti zvinzi ma MP avatara vashachwa adzokere vange vachiwana ma allowance ndo haizvo zvatinga fira tese munyika muno
peta izvenyu chirongwa chedu vashachwa
nyaya ma elections haise kuti MDC alliance kana kuti ZANU PF inyaya vanhu nyaya kuti vanhu pano inyaya yekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuti vanofanira kutungamirwa nevanhu vanonga vasarudza saka ndo nyaya tokutaura saka zvotara vachivasa zvakawanda wanda hanzi hatina munzwa vachiti zvakati hatina munzwa zvakati tinokumbira kuti vachivasa vateerere zvatinge tichitaura kumanhepfenyuro dzakasiyana siyana iyoyo nyaya yechikoro kuvhurwa kwezvikoro nezvinofanira kuitwa takapatsanangudzo nyaya yezvipatara takapatsanangudzo zvakawanda zvitakapatsanangudzo saka zvekuti vachivasawo vanenge vakapotsana nenews dzacho haisi nyaya yekuti isu tinenge tisina kutaura musangano vanhu unenge wakataura hapana zvinhu zvinoitika muno muzimbabwe zvizhinji tisinototanga kuti zvakadai ngazviitike kunyanya zvine chekuita nevanhu nekuti even lockdown kuti aiwa nyika ngatimbomira tizvidzivirire tisakatanga nazvo ivo vezanu vasikatodi president chamisa vakalonja yataiti zimlock saka iyoyo nyaya yekuti vanhu vadzivirirwe tinoiziva.